Vachitaura pakupetwa kwemusangano uyu wakatanga nechishanu mutungamiri wesangano reChristian Fellowship International Pastor Hazel James vakati vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu sezvo vanhu vanosvika makumi matatu vakakwanisa kuuya.
Tisusu musangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru
vachitsinhira. Zvakataura mudzimai wavo murume wapastor Hazel, baba James. Vakati vanotsigira mabasa anoita mudzimai wavo neminamato, uye zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumwewo zvikoshese kunamata.
Inzwi randingangopana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Saka kurudziro yandinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza, hazvidi kuti tirasikirwe tenda kwedu kunyange tiri munyika yevatorwa.
Gungano iri raisa ngova nekunamata chete. Vemuzinda weZimbabwe muAmerica vainge varipo pamusangano uyu vachibatsira vanhu kugadzirisa magwaro avo. Varwatirasa Matsika, mumwe weavo vange vakamirira muzinda weZimbabwe, vakati vakabatsira vanhu vane chitsama.
Tinoona kuti vanhu vatabatsira vari kufara. Taona vanhu vakati kuti vanga vane zvishuvo zvekuti dei varenyuwa mapasipoti avo ekuZimbabwe, asi tabatsira vakawanda. Vamwe vane vanavo vachidiki vachiri kuZimbabwe, vasati vakwanisa kuapply mapasipots vari vega. Saka vanenge vachida a legal guardian or a parent to sign section 5 tatakwanisa isizvo kuvabatsira vasaina mapepers acho. Saka tinotarisira kuti vana ivavo vachava nemabirth certificates avo variko kuZimbabwe, vachavazve nemapasipots avo vari kuZimbabwe ikoko.
Kunyangwe hazvo gungano iri range risingaite zvematongerwo enyika, mamwe madzimai ainge akamirira sangano reUnited African National Council, UANC, yaimbotungamirwa nemuchakabvu Bishop Abel Muzorewa, vakakurudzira kuti vatendi vakoshese zvematongerwo enyika.
Achiri kutaura nenyaya yerestoration, inova nodonzo reUANC. That's the main thing chatiri kutsvaga mukati meZimbabwe. Restoration yenyika yokwepa. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be stand by it and just be complacent to attend? Tichingotaura kuti hameno hameno ayo. Tarisai kuna Nehemaya, tiri kufamba nesoko raMwari mukati nekutaura zvinoda kuitwa muZimbabwe. Mwana weZimbabwe, what are you doing about the restoration yenyika yokwepa?
Amen.
Zvinokufadza here kuti as old as I am ndichafira muno ndichipuwa pendeni yemuno ndisingagone kuzvichengetsa? Zvinokufadza here ndichipinda muhome when my country restored?
Pamusangano uyu pange pane zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvaisanganisira zvekutanga mabhizimisi, izvo zvakakokerwa naReverend John Gumbo. Zvimwe zvirongwa zvakange zviri pamusangano uyu zvinosanganisira zvirongwa zvevechidiki. Pakaitwa ipo talent contest, apo vechidiki vairatidza zvavanogona munyaya dzezvezvipo zvavo zvakadai sekuimba nekutamba. Vamwewo vakange vaine mubvunzo yekuti vanorarama sei munyika ino yevatorwa. Vanoita zvemabhizimisi akanangana nezvizvarwa zveZimbabwe vakange varipo vachitengesa zvakadai sezvekudya zvinobva kumusha, uyezve nezvimwe zvakadai semalife policy, mbatya dzekupfeka nezvimwewo. Vamwe vatungamiri vemakereke vange vari pamusangano uyu vanosanganisira Dr. Abiot Moyo, Pastor Gwen Mugabe, Pastor Deo Gurajena, Pastor Peter Tembo, Elder Fortunate Hove Cooper naDr. Reverend Jafet Ndemera vakatanga sangano iri nevamwewo vane chitsama. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri kuNew Jersey.